Edimira kana kiri mama mabasa inyaya kushindirudza zvikuru sevanhu vetaso yemunhu waiti sezvo tanguva dzakadai so tichirasikirwa neupenyu hwevanhu zviri unnecessary tinoona kuti vaya vanenge vasina mari yakawanda ndiani vanhu vatetwa nemasaizi akadai
pakati panachiremba nehurumende ndiani atingape mhosva
tinoona isusu kuti gore negore masaizi avanoramba achitiza asi hurumende inenge ichingopremisa kuti ichigadzirisa zvitemo zvavo tikaona for the past 10 years zvitemo zvingoramba zvichitemwa nazvo nanachiremba ndezvino izvozvo ende government aisiradza senterity pakuadresa maissues avagureza saka ichiona sekuti bebe government ministry of health yawedzera kuratidza kontinuity zveutano nevanhu vezimbabwe kuitira kuti masaiti akadai so asaramba achi
zvino munofunga kuti zvoitwa sei
chimuonero wedu ndewekuti vakomana vari kuhedha zvinhuzvo hava kukundikana nebasa kune dzimwe nyika tinoona kuti iri minista unenge uchifanira kunzi matageti ako ndeapi ikaitika kudai so kuti gore negore masaiti angoraramba achiitika minista yoramba aripo health services board yoramba iripo mahospital board yoramba ari ani iona sekuti panguva inei since political vakutaura nezvenew dispensation zvaidawo kuti maministri edu nemahealth services board yedu nemahospital management board yedu mumbounzwawo manew ideas
zvino pakadari apa anochengetedza kodzero dzavarwere ndiani
zvazvinoita isu sedoctors vedunenge vaidi sedzevarwere tinodzikurudzira kuti dzichengetedze but means dzacho dzakati dzinosiyana I think for the past month doctor seyimen right inenge ichitaura kuti no muchipatara mashota oxygen muchipatara mashota madrugs muchipatara mashota maglovos but hapana chekuitira panogadzirwa budget yedoctor seyimen right totaura kuti no yedzerai budget ikuenda kuhealth kwete kuti inopiwana chiremba chedu but inoenda even infrastructure mune zvekushandisa zvacho muchipatara but hapana chinoitiwa saka panozoisvika situation yekuti vana chiremba vapurana mabasa ndinova futi kuti manesi atowedzerawo abomira kuenda kubasa because maworking conditions acho haasiri
ko murwere anoenda kuchipatara osvika odzorwa akafunga kuti kodzero dzake dziri kukanganiswa anokwanisa here kunomhanyara kumatare edzimhosva
ndinofunga takadaro zvinokwanisika ichinge lawyers vehuman rights havo ndo vanganyatsokupadzikesa ipapo but manzisiro ange kuti health is a constitutional right anofanira kuenda anokwanisa kuenda kunomhanyara